President Chamisa wakataura zuri pachena wakati ivo inyaye kugadzwa ushe kana utongi unogadzwa nevanhu vemuZimbabwe nemavoters hausi kugadzwa necourt hausi kugadzwa nezek saka ndozvavaireva izvozvo kuti patichasangana musi wesaturday vhiki rinouya vanhu vemuZimbabwe vachakonfirma kuti President Nelson Chamisa vakawina maelection ne 2.6 million votes izvi zvokuti anenge anzi anogadzwa nemajudges kana kuti nezek zvava zvimwewo zvatinoti ndo zvinoitwa nemutemo kasi zvinoitwa nezvematongerwo enyika yatinoti public vote ndo izvozvo zvatinoziva zvatinehumbo hwawo kuti President Nelson Chamisa ndo vakawina saka vanhu vemuZimbabwe vachapemberera zvikuru samusakanganwezve kuti vachamisa vanototungamira hurumende dzemumaguta umu dzinosvika 26 pakati pe32 saka ndokugadzwa kwachoka kuti vanoda kuti hurumende idzi dzishande zvakanaka dzipinze maprogram esmart yavo yavangakaita vachigadzirira kutonga nyika nemazvo saka muchaona kuti mumaguta umu zvinhu zvichatanga kufamba zviri nani nenyaya yekuti vachamisa nematimu zavo vanenge vachishanda zvikurusa kuti vana vemuZimbabwe vaite masevhisi ari nani
kana vagadzwa panyaya muri kutaura iyi panenge pane mutsauko wakaita sei pakati pavo nemutungamiri wenyika yezimbabwe
mutsauko unenge uripo ndeyekuti va Nelson Chamisa president MDC alliance uye vanotungamira maguta anosvika 26 vanenge vachishanda mameyas nevatungamiri vamwe vemumaguta nemaprovhinsi kumekashuwa kuti masmart programs avo anotanga kushandiswa uyezve vachiratidza kuti kutonga nyika kubve kumusoro kunobva kuwanhu president Nelson Chamisa vanenge vachitonga nekuvanhu ikoko vachiita kuti maguta afambe nezvakanaka
kopa masimba okutonga nyika pakamira sei nechirongwa chamina
nyika haitongwe neputi nyika haitongwe nekuti ndinindine ndakabata tare nyika inotongwa nekuti ndinoshanda padyo navanhu uye ndindakasarudzwa nevanhu kana kuti mhee ndiye anenge achizikanwa kuti kana ataura kuti ndoda kuti zvimusvambi zvakadai ndo zvinotevedzerwa nenyika kana kuti zvinotevedzerwa nevanhu vakawanda vemunyika
pane vamwe vari kuenzanisa zviri kuda kuitwa neMDC alliance nezvakaitwa nava Odinga kukinya munoona sekuti ndo zvimwe chete
President Nelson Chamisa munhu wakadzidza zvikuru uye ane vanhu vanomushandira vane ruzivo rukuru havaite zvinhu zvekutevedzera
asi hapazoiti kukukidzana kwemasimba okutonga nyika navamunangagwa
President Nelson Chamisa vakahwina ka tinoziva pamaelections mukatarisa maguta atakahwina kuti tiite macouncil zvedu munoona kuti iye 81% 26 out of 32 hapana kukwidzana ipapo zviri pachena kuti maguta aya anenge achitungamirirwa neMDC neMDC alliance
ko zvinenge zvatarwa navachamisa zvikakwikwidza nezvinotarwa nehurumende munozofambisa sei
mutemo uri pachena kuti kana mukatarisa bumbiro remutemo riri pachena kuti kubva 2013 taane government inonzi yori devolved pachirungu zvinoreva kuti maguta nenharaunda dzakawanda dzava kuzvitunga dzichiita zvinofambira vanhu vemunzvi idzodzo saka naizvozvo hapaiti kukwidzana kana kuri kuti tiri kutevedzera mutemo saka vamunangagwa ngavaregedze kuda kunetsa takatoona kuti vakatokanganisa zvikurusa vakapointa anonzi maprovincial ministers aya haafanirwe kunge aripo kana tichitarisa bumbiro remutemo iwayo anokanganisa kushanda kwemaprovincial councils achikanganisa zvekushanda kwemameya mumaguta umu nokuti vanhu vakazvimirira vane masimba avo anobudikidza nekubva mubumbiro remutemo
saka muchaita sei nenyaya yemaprovincial yemaresident ministers muchaita sei nayo nyaya
iyo yava nyaya inofanirwa kutariswa navamunangagwa kakuti vagadzirise zvavakakanganisa kuapointa vanhu muzvinzvimbo zvisimo muconstitution uye zviri pachena kuti hazvisiri izvo zvainge zvakanangiwa neconstitution dai constitution yaida kuti pave nevanhu vane masimba maviri yaitaura zvichiburikidza pachena kuti inoda minister wecentral government yapedza ipapo yozoda anenge achicheya kana kuti achitungamira provincial government.